Gakava iragatanga apo mungu anozwi team profita anembiri munyika uye ari mutungamiriri we United Family International Church kana kuti UFIC vaEmmanuel Makandiwa vakakoka mamwe maprofita madzibaba nganga nevamwe vanozviti vanooneswa kuti vaende kuchurch kwavo vanoprofita zvavaive vakaisa muhomwe yavo senzira yekuona kana vanhu ava vaive nemasimba echiprofita echokwadi vamakandiwa vakavimbisa kuzopa anenge agona kuzoona zvaive muhomwe dzavo mubayiro wemari inoita miriyoni imwe chete yemadhora ekuamerica asi mumwe anozvitiwo muprofita mukuru vapaston java vekereke yepaston java ministries vakanyora padande mudande vachivimbisa kuzobhadhara vamakandiwa mamiriyoni mashanu yemadhora ekuamerica kana vakakwanisa kunamatira muimbi akaremara vagreatman gwaze kuti afambe asina wheelchair hatina kukwanisa kubata vajava kuti tinzwe pavamire nhasi panyaya iyi sezvo vakanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo vamwewo ndivo vainyora pamadande mudande akaita sex facebook newhatsapp vachiti vachaendawo nevakaremara vasingagoni kufamba kuna vamakandiwa pamwe nevasingaoni kuti vanamatirwe vakwanise kufamba vaonewo senzira yekuona kuti ivo pachavo vane masimba echokwadiwo here kushandisa kwevakaremara kuratidzwa masimba mugakava iri hakuna kufadza vakawanda vavo avo vave kuti vakatarisirwa pasi nekunyombwa muzvare imba yemunyaradzi vekuzvisavane avo vane usope vanoti hazvina kunaka kutamba nenyaya dzeurema
ini ndakaremara handifambi ndoza zvemuchiti here regai tine naye tinomutesa kuti zvari muche unokwanisa kunamatirwa nemunhu wamwari akafamba zvinhu zvinotirya mwoyo zvinotibata zvopedzisa zvotikonzeresa zvechigwere chefungwa nokuti ndenge ndofungisa kuti asi handisi chinhu asi handisi munhu anokwanisa kugara muenvironment nevamwe
mutungamiri wechimwe chita chesangano recovenant church mumasvingo uye vasingaone pastor Kafa Mugwade vanoti vanhu vanotamba nenyaya dzevakaremara vacharangwa namwari
mwari hava kuregii muchitamba nevanhu vakaremara muchivaseka mwari vanosvinurura ndo pane mboni yeziso ravo
mumwe ari kupomerwa mhosva yekutarisira vakaremara pasi ndevaandrew magwaza avo vakanyora batandemudande ravo kuti vachaendesa kuna vamakandiwa chirema chiri pauche kuti varatidzewo simba ravo asi iko zvino vava kuimba rumwe rwuyo
pandaitaura izvi ndaitambo hangu kwete kuti ndaishora kana kutarisira pasi vakaremara handina kuziva kuti matambiro andakaita aya haana kutambirwa zvakanaka nevakaremara
mukuru wesangano rinomiririra vakaremara redisability amalgamation community trust kana kuti dact vahenry chivhanga vakurudzira veruzhinji kuti vasatambise zita revakaremara munjuga dzevanozviti maprofita
tinotaura kuti hazvina kunaka zvavari kuita vanhu ava siyanai nesu vanhu vane hurema tiri mucherechedzo yamwari mwari anotida
mukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa musangano renational disability forum vapresident jakata rekubhuera vakurudzira masangano akazvimiririra pamwe nehurumende kuita zvirongwa zvedzidziso kuvanhu kuti vasanyombe vakaremara
tinokurudzira masangano akazvimiririra hurumende nevemakereke kuti vaite zvirongwa zvedzidziso kuvanhu munyika kuti vasatarisira vakaremara pasi uye vave vasavanyombe varemekedze vakaremara nekushandisa mitauro yakanaka
hatina kukwanisa kunzwa divi ravamakandiwa panyaya iyi hatina kukwanisa kunzwawo divi rehurumende sezvo mukuru webasa mubandiko revakaremara mubazi rekugarisana zvakanaka munyika dr christine peter vange vasati vapindura mibvunzo yedu yatakavatumira asi vakaremara vakawanda vari kukurudzira hurumende kuti itore matanho ekudzidzisa veruzhinji nezvekuipa kwekushandisa matandemudande mukunyomba vamwe ndakamirira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba